manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 29, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kuAfrica dzokurudzirwa kuwedzera kushanda kwadzo pamwe chete kuitira kuti dzivandudze upfumi hwadzo apo musangano weSADC Industrialization Week wapinda muzuva repiri muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvochema-chema nemutengo wemagwaro ekufambisa wakazviviswa mukupera kwesvondo nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kuAfrica dzakurudzirwa kuwedzera kushanda kwadzo pamwe chete kuitira kuti dzivandudze upfumi hwadzo. Mashoko aya ataurwa nemutewedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chivenga apo vavhura zviri pamutemo musangano weSADC Industrialization Week. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vati nyika dzemuSADC dzinazvo zvose zvinodiwa kuti dzibudirire nokudaro hadzifanirwe kutarisira rubatsiro rwekunze kuti dzibudirire.
I think it is now high time that we should be proud of ourselves.
Nguva yasvika zvino kuti tidade nezvatiri timire tsike kungotenga zvinhu kubva kune dzimwe nyika. Tinofanira kuita zvatinenge tataura zvinosimudzira upfumi hwedu. Kwete kungogona kunyora zvishuwo zvinonwisa mvura zvatisingazozadzikisi. Ngatiwedzerei simba mukushandisa michina yechizvino-zvino kuitira kufambirana nepasi rese.
Vachitaurawo pamusangano mumwewo, mukuru anomirira bhanga reAfrican Development Bank muZimbabwe, Muzvare Moona Mupotola, vati nyika dzemuSADC dzine mukana mukuru wekuti dzibudirire.
When we look at the transition to green energy global economy,
kana takatarisa remangwana apo nyika dzepasi rese dziri kukurudzirana kuchengetedza nharaunda kubudikidza nekushandisa mhando dzemoto dzakachena, dunhu reSADC rine mukana mukuru wekuwana mari zhinji sezvo riine zvicherwa zvinodiwa pakuita izvi. Pari zvino nyika dzedu dziri kuwana chouviri chinosvika zvikamu makumi mana kubva muzana 40% chete, zvimwe makumi matanhatu kubva muzana 60% zviri kuwanikwa nenyika dziri kunze kwedunhu redu.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Vatapi Wakaroro vati womusangano uyu wakakoshera Zimbabwe zvakanyanya.
Musangano uyu waita kuti Zimbabwe nemabusinesses emZimbabwe ave ari in the spotlight. Musangano uyu uri kuunza mainvestors, mabuyers nevamwe critical stakeholders anoita kuti private sector yemuno muZimbabwe and the region at large ive yakasimba. Tichaona kuti mabusinesses edu emuno muZimbabwe achawana mukana ekutaurirana nekuengage vamwe vemuno nevamwe vekunze kuti vakwanise kuwana more business in the future.
Sachigaro wesangano rana muzvina bhizimusi reCEO Africa Roundtable vaOzwobina vati kuti Zimbabwe ikwikwidzewo mudunhu reSADC vemabhizimusi vanoda kubatsirwa zvakanyanya nehurumende.
Zimbabwe tichitarisa munyika dzekuchamhembe kuAfrica chiwanikwa igoridhe. Chatinongoda chete ndechekuti tigadzire mitemo nezvikwanisiro zvekuti izvo mabhizimisi aya anokwanisa kunge achiitwa achirarama achiita mari achiita pundutso. Tiri kuda isusu semabhizimisi kuti vanhu vafambe munyika idzi zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vabhadhare nekutengeserana zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vange vari mumigwagwa nenjanji dzakanaka munyika dzese dzeSADC.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi hwenyika zvekare vachidzidzisa pachikoro cheUniversity of Zimbabwe vaAlbert Makochekanwa vati kusvika SADC yabatana nemazvo nyika dzemudunhu iri dzinogona kutadza kusimukira nenzira inonwisa mvura.
Icho kwadiwo kana nyika dzosangana seizvozvi patiri kutangira pakasiyana siyana uyezve zvatinokwanisa zvakasiyana siyana. Nekusiyana kwatakaita ikoko takanyatsoshanda zvakanaka, vakasarira mbichana vaya panyika dzesadhiki vanoonawo mukana wokusumukira. Avo vakasumukirawo kare vanenge vachibatsirawo vamwe nokuvasumudza ivo vachisimukawo zvekare.
African Development Bank inoti SADC zvisinei nekupfuma kwayo muzvicherwa nezvimwe zviwanikwa ine zvikamu 30 chete kubva muzana muupfumi hwedunhu rese reAfrica. Musangano weSADC Industrialization Week uyu wakavambwa mugore ra2018 nedonzo rekukurudzira kudyidzana kwemabhizimusi enyika dzekuchamhembe kweAfrica. Musangano uyu unoshandiswa mukugadzira hwaro hwekuzoitwa kwemusangano mukuru wevatungamiri venyika dziri muSADC weSADC Heads of State Summit. Gore rino musangano weSADC Heads of State Summit uri kuitirwa muZimbabwe mwedzi unouya, uye uchaona Zimbabwe ichipiwa jana rekuva sachigaro weSADC kwemwedzi 12 inotevera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuchema-chema pamusoro pegwaro rakaburiswa mukupera kwesvondo nemuzinda weZimbabwe uri munyika iyi riri kuzivisa mari dzichange dzichibhadharwa nevanoda kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti kumahofisi matsva akavhurirwa basa iri pamuzinda. Gwaro rakaburiswa nemuzinda uyu rinoti vose vachange vachitora mapasipoti kumahofisi aya vachange vachibhadhara mari inobhadharwa nevanoda magwaro echimbi-chimbi kana kuti emergency passports iyo inoita $250 yemadhora ekuAmerica kana kuti US$250. Muzinda uyu wakazivisa kuti danho iri rakatarwa nebazi rezvemukati menyika asi hauna kupa zvikonzero zvakaita kuti hurumende isvike pamutengo uyu. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vatenda kuStudio 7 kuti gwaro iri nderechokwadi asi havana kupindura pamubvunzo wekuti hurumende yakasvika sei pamari iyi. Vanotorera mapasipoti kuZimbabwe vanonzi vanobhadhara $150 ekuAmerica kana kuti US$150 kana isiri pasipoti yechimbi-chimbi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvemukati menyika. Tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuchemawo nemutengo uyu mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari muSouth Africa.
Veruzhinji vari kuratidza kurwadzikana vari kuti mari yakawandisa $250 kutiva passport muSouth Africa muno vari kuti mari yakawanda zvikuru nokuti patakaisa kumagurupu yebepa ratakaona relisti riri kutanga nhasi musi wa29 vanhu vakawanda vari kuchema zvikuru kuti ha gavhumendi yedu inenge iri kutitsika pasipesoka iri kutirovera zvipikiri kuti baiwe.
Asi tichiona mutengo uyu mufundisi Moyo nemari dzinenge dzichitarisirwa kuti dai munhu achisimuka kubva muSouth Africa kuenda kunotora kuZimbabwe amuone here kuti zvakachipa izvi?
Ya ipapo zvinhu zviri right, tingati zvakanaka asi kuti vanhu vakawanda havasi kuona nenzira yakafanana iyo nokuti vari kuti kuumba pasipoti kune dzima 170 asi sezvamataura izvozvo kuti kana vanhu vachinge vazoenda kumba inogona kuwanda kana kupfuuridza asi kuti vanhu vari kuona nenzira dzakasiyana siyana vati do chiri zvakadero kupa kufamba government yaifanira kuti irerutsirewo mutoro vanhu vari kunoku ingoitawo price iri kumba iyoyo ive price inoitwa kuno musiyano wacho ungo wakafanana kuti tose tiri vana veZimbabwe.
Tinozwa kuti kana munhu akanga atora pasipoti iyoyi anozotarisirwa kuenda nayo kumuganhu wenyika kana kuboda kuti inodhindwa zvinofamba sei?
Ya iro ndo dambudziko guru baba vakandimiri, idambudziko hombe nokuti vanhu vakawanda hongu mapasipoti angatogwa muno vanhu kana achinga abudira zvekuno aiwana ukuno wondokolekta kuembassy unofanira kuti zveuzoenda kuboda ndokutsvaga mazuva uri kana iwe sina mazuva ka unoonekwa sekuti uri munhu wakapinda munotsedza mutemo zvinonakira avo vane mapemiti.
Saka imi wose vana veZimbabwe vari muSouth Africa mune matanha muchatorawo here ekuzivisa muzinda wenyu kuti mari idzi dzakakuwandirai?
matano mazhinji nekuti vanhu vari kuchema nazvo pa social media pari kuremerwa nenhau yemugove uyoyo. Nyika yedu yeZimbabwe inofanira kuti toona nekuti kuchema kwevanhu kunoonekwa pamhepo. Saka vanhu vezimbabwe vari kuchema vakawanda kutitira kwatirikuita uko kundokumwe kwacho kuti government kana ichinge yakaterera igone kuderedzawo mugove mari veshoma nokuti hazvirevi kuti kana vanhu vari kunze kwenyika vanowana mari vari kutambura zvikuru vana vezimbabwe vakawanda vazhinji vanofamba vachiita zvekutengesa vachidista zvakasiyana siyana mari yachinge kutamburira.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti hurumende haisi kupa vanhu kodzero dzavo dzekurarama zvakakwana uye haisi kurwisa uori zvine simba vachiti zviri kuitwa nehurumende zvinofanirwa kubuda mugwaro richaendeswa kuUnited Nations muna gumi guru gore rino. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vaungana muchinoi vachipa pfungwa dzavo pagwaro reUnited Nations International Convention on Economic, Social and Cultural Rights Report. Vachitaura pamusangano uyu, vagari ava vati hurumende hairevese panyaya dzekupa nekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika. Mukuru wesangano reHDiki, Center for Youth Development Trust, vaDaniel Madunge, vati mugwaro iri munoratidza kuti hurumende iri kutadza kuti vanhu vararame zvakanaka nekushaya mabasa uye vanhu vari kutadza kutengesa zvinhu kuitira kuti vazviraramire sezvo vachisungwa.
Iyi ripoti yanga yakanyonangana neyanga chinzi masocial economic and cultural rights. Ine maareas mamwe atingati iri kustruggla nekuti shaisa pamaeconomic rights pane ifu yekuti nekuti kana chiti economic right muti munhu ari kukwanisa kuwana zvikwanisiro zvekuti akwanise kuzviraramira iye tachaita kuti mabasa akawanda ari kunetsa kuti vanhu vamawane muinformal sector yakawanda tingangoti itongori mhosva kuva muinformal sector muZimbabwe.
Panyaya yehuori vamudungwe vati hurumende yatadza kupa uwandu hwevanhu vakabatwa nyaya dzakaenda kumatare uye vanhu vakabatwa nemhosva dzeuori.
Chikuru inoti ripoti pachezvayo tichangotoionaka ine kaparagraf kadiki diki karikutaura nezvecorruption. Saka ende hakasi kupindura mibvunzo yavanga vachibvunzwa yekunzi tipei mastatistics ekuti pane makesi akamboitwa here akaprosecutwa successfully nemasentence acho akapiwa. But kanga vachimutaura zviri general kuti kune inonzi zaki zvake basa raiyo nderekusunga zvinhu zvecorruption nenational prosecuting authority. Saka tinoona ni approach iyo manje ni seriousness inonange iri shoma.
Mukuru wesangano rinopa ruzivo rwekuti vanhu vararame zvakanaka remusoro muchenya Skills for Life muzvale fupeko mujuruki vati zvakanaka kuti vanhu vape pfungwa dzavo asi vanoti gwaro iri riri kuratidza kuti hurumende haisi kupa zvavakabvunzwa zvizere zvakafanana nekupa uwandu pazvinhu zvakasiyana siyana.
Pane maareas anoda kuti awedzerwe kunyanya mastatistics.
Mumwe mugari wemuchinhoi muzvare nele yajeke vanoti pakodzero dzevanhu hurumende haisi kutaura chokwadi sezvo vanhu vari kunyimwa kodzero dzavo munyika.
Nyaya pakodzero dzevanhu ndofunga havana kuona zvakafanika kuwandirana kana karipo like mawadotosa iwose is constitution unongo chinzi une mvumo yakati nokodzero yakati asi pamwe pacho ukada kuzopractisa right yako yononawa kumbunyikidzwa saka hapanika kuwandirana karipo ipapo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vanoti hurumende haina nhoroondo yekuteerera zvinobva kuvanhu nekudaro vachazongoisa pfungwa dzavo chete.
Chipo ndechekuti hurumende yedu yeZimbabwe iso havana nhoroondo kana kuti history yekunyanya kuteerera zvinotaurwa neruzhinji. Munyaya dzeconsultation mapublic consultation panozobuda gwaro racho rokupedzisira hapana chinenge changoitwa. Ndichokuona kwangu inini hurumende yedu yagara ine position.
Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Nyemba vati vanhu vakasununguka kupa pfungwa dzavo uye zvose zviri kubva muvanhu zvichange zviri mugwaro rehurumende richaendeswa kuUnited Nations.
Tabuda kakuti tizonzwa mazvinhu avanhu tise pamwe chete ripoti yosununguka yakatakura zvakataurwa nevanhu. Vanhu ngavasununguke kutama contributions avo kuti tifambe pamwe pazoshaya unoti haina ndina kuzviziva kana kuti ndina kuudziwa.
Vanga vachikokera musangano wanhasi igweta rehurumende vaEdward Maisiri ava vati hurumende inosungirwa kupa gwaro rizere rehurumende kuUnited Nations musi wa 31 Gumiguru usati wapfuura. Misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu yatanga nhasi muchinhoi ichaitwa munzvimbo 12 munyika yose uye ichapera musi wa 9 Nyavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepa idzva rakanyorwa nenyanzvi rakaburitswa nebepa nhau rescience rinoti upenyu hwemamiriyoni evanhu hunogona kuiswa munjodzi kana pakasatorwa matanho nekukasika ekudzivirira kupararira kwechirwere chemalaria chiri kuramba kutambira mishonga mune dzimwe nyika muAfrica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano reGrace Hope Foundation muzvari Nyasha Muzadzi vanoti vari kufadzwa nekunge vari mumwe avo vakakwanisa kusarudzwa kuve muchirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders YALI icho chinokokerwa nehurumende yeAmerica. Muzvari Muzadzi ndemumwe wevechidiki 42 vakabva kuZimbabwe pavanhu mazana manomwe anobva kunyika dzemuAfrica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Chirongwa cheYali mukana mukuru unounganidza maleaders from Africa yose, and today ranga rizva rakanaka nekuti takwanisa kusanganawo nemapoliticians emuno muAmerica, also nekunzwa kune vechidiki vezera redu vari kuita zvinhu zvakanaka munyika medu neAfrica.
Muri kuZimbabwe munenge muchishanda mabasa api uyezve mungatini pane zvamadzidzo here ikokuno?
Tanga tiri kuno kwemavhiki mashanu, ende zvandingati tadzidza tiri kunoku is how we can enhance basa redu kuti toramba tichiita sei basa redu, nekuti taamunguva yetechnology zvinhu zvakawanda zviri kuchinja munzira dzatinoshanda nadzo vasikana. Chii chatingawedzere pakushandisa technology, uyezve nekuonawo zvinoitwawo nemamwe maorganization, mamwe mabato echikadzi, so that tinotora zvinhu izvozvo tonozviimplementa mukati menyika dzatiri kuita sei dzatiri kubva semaleaders enyika dzose muAfrica.
Muri imo muno muAmerica makaenda kupi nekupi nekupi kuzosvika masvika imo muno muWashington DC?
Takaenda kuDelaware ndokwandaigara, saka taigara paUniversity of Delaware. Tiri paUniversity ipapo takakwaniswa kuvhakacha nzvimbo dzakasiyana-siyana sekuproject Cure, ibato rinoita nezvemamedical supplies avanotumira kuAfrica. Takaenda kuWorld Food Bank uko kunounganidzwa chikafu chinozonopiwa mafamilies anenge asina chokudya. Tiri papo taiitawo maclasses edu ataidzidza zvakasiyana-siyana, sanke leadership, sanke leading from with strength, sevatungamiriri munyika dzedu. Saka takadzidza zvakawanda-wanda, saka zvaisanganisira maclassi chaiwo uyezve nekuitawo kunoita community service, uku kwataiendo tichinoona makambani akasiyana-siyana nemaorganization akasiyana-siyana.
Vanenge vachida kunzwa zvizere nezvemabasa amuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanokwanisa kutibata pasocial media, ndipo paFacebook, Instagram, kutsvaga Grace Hope Foundation oro campaign yedu yatinoita inonzi Gelap Zimbabwe iripo zvakare pasocial media.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano reGrace Hope Foundation muzvari Nyasha Muzadzi vanove zvakare pasi pechirongwa cheYali vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC muAmerica. Zimbabwe inonzi iri kuramba ichishushikana nedambudziko revanhu vari kuitira tsvina munzvimbo dzisiri zvimbuzi kana kuti open defecation. Hurumende pamwe nenyanzvi mune zveutano vachibvumirana vose kuti nyika inofanirwa kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru kupedza dambudziko iri, iro rinonzi riri kuramba richiunza zvirwere zvakadai semanyoka. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rinotarisa mararamiro evanhu munyika rakaburitswa gore rino neZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC, ReZIMLAC 2024, rinoratidza kuti dambudziko rekusashandiswa kwezvimbuzi rakakwira kubva pazvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana muna 2023 kusvika pazvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana gore rino ra 2024. Vachitaura svondo rapera pamusangano wemapazi ehurumende akasiyana siyana vanoona nezvekushambidzika nekuwaniswa kwemvura yakachena, WASH Sector Working Group, sachigaro veWASH National Committee, vatinayeshe Mutazu, vakati kuramba nyika ichinetsekana nezvirwere zvemanyoka mucherechedzo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeutsanana. Vamutazu vakati zvakabuda mugwaro reZIMLAC zvinoratidza kuti uwandu hwevasiri kushandisa zvimbuzi munyika gore rino hwakakwira zvichienzaniswa negore rapera.
We still have a mountain to climb on the sanitation and hygiene front. We are again, based on the statistics from ZIMLAC 2024, point to an increase in open defecation from previous 26% in 2023 to now 28%.
Tichine basa senyika muyadze utsanana kana tikatarisa mugwaro reZIMLAC ra 2024 iro rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vanoitira tsvina musiri muzvimbudzi hwakakwira kubva pa 26% muna 2023 kuenda ku 28% muna 2024. Mumadhorobha uwandu uhu hwe 2.8% vasingashandisi zvimbuzi kunoshungurudza.
Vamutazi vakati zvakakosha kuisa musoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko reutsanana, vachitiwo hurumende iri mushishi rekuwanisa vanhu mvura yakachena kumaruwa pamwe nekubatsira mumaguta akaita seHarare neBulawayo kugadzirisa matambudziko ekushaikwa kwemvura nekufambiswa kwemvura dzine tsvina. Gwaro reZIMLAC remamiriro akaita zvinhu kumaruwa ivi rinoratidza kuti matunhu akaita seBinga, Kariba, Chiredzi neLupane ndiwo ane nzvimbo dziri pamusoro pekusashandisa zvimbuzi. Gwaro reZIMLAC riri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumaguta nemumadhorobha rinoratidzawo kuti mazuva emvurwi, Gweru, Muguta nezvishava nemudhorobha ndidzowo nzvimbo dzine uwandu hwakanyanya hwekusashandiswa kwezvimbuzi. Mukuru weHarare Institute of Public Health, Dr. Amos Marume, vanoti kupararirawo kwezvirwere zvemanyoka zvakadai sekorera kumamisha mucherechedzo wekuti dambudziko rekushayikwa kwezvimbuzi richiriko mumamisha. Dr. Marume vanoti zvakakosha kuti vanhu vawaniswe dzidziso yezvakakoshera kushandisa zvimbuzi pamwe nekuti hurumende ise zvirongwa zvinosiya veruzhinji vane zvimbuzi kumaruwa.
Kusashandisa zvimbuzi kune njodzi especially kumamisha, kwekuti tinowana futi mvura dzedu mumatsime anogona kunge asina kuvharidzirwa. Idzidziso ichiri kutodiwa, anodiwawo futi maprojects iwayo kuencourage kuti zvimbuzi zviwande.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zvinoshungurudza kuti uwandu hwevanhu vasiri kushandisa zvimbuzi huri kukwira munyika pane kuti hunge huchiderera, vachiti kumiswa kwechirongwa chehurumende chaiwanisa vagari vekumaruwa simende yekuvakisa zvimbuzi kwadzosera shure kuvakwa kwezvimbuzi kumaruwa.
Asi tiri kuda kuona kuti mazuva ano vanhu nekuda kwekuti havasi kupiwa rubatsiro irworwo, munhu anotovaka kicheni, otovaka bhedhuru yake asi dzimonguva pamba kana kuti pamusha pasina chimbuzi.
Varusike vanotiwo dambudziko revanhu vanozvibatsira vasiri kushandisa zvimbuzi rave kukurawo mumadhorobha nemumaguta nekuda kwekushayikwa kwemvura yekushandisa muzvimbuzi nekusavepowo kwezvimbuzi munzvimbo dzinosangana veruzhinji. Mukuru weHarare Residents Trust for Precious Chumba vanotiwo zvakakosha kuti veruzhinji vanzwisise kuti kushandisa zvimbuzi kunodzikisa dambudziko rezvirwere zvemanyoka. Vakakurudzirawo makanzuru nehurumende kuti vawanise vagari vemumadhorobha mvura yakakwana.
Idambudziko rinoda kugadziriswa, asi vanhu vanodawo kuramba vachipiwa chenjedzo.
Vashumba vakurudzirawo kuti zvimbuzi zviri munzvimbo dzinosangana veruzhinji zvikuru mumaguta nemadhorobha hazvifanirwi kuvharwa munguva dzeusiku, vachiti ndizvo zvimwe zviri kuzotuma kuti vanhu vazvibatsire munzvimbo dzisina kukodzera. Mukuru wecommunity water alliance vaRuben Akili vanotiwo zvakakosha kuti hurumende iwanise makanzuru mari dzekuvandudzwa kwematunhu kuitira kuti mari idzi dzishandiswe mukusimudzira nyaya dzeutsanana. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo Kusavapo kweutsanana wezvimbuzi kunokonzera ndufu dzemanyoka dzinodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezviviri pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa urongwa hwaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, wavanoda hwekuwandudza mashandiro edare repamusorosoro munyika iyi reSupreme Court. VaBiden vanove veDemocratic Party vari kuda kuti dare reparamende yeAmerica reCongress riumbe mutemo unosungira kuti vatongi vedare iri vatarirwe kuti vanoshanda kwemakore mangani, uye kuti pave nemutemo unobata mashandiro evatongi vapfumbamwe vedare repamusoro iri. VaBiden vari kudawo zvakare kuti nhengo dzeparamende dzibvumidze kuwandudzwa kwemutemo unodzivirira vatungamiri venyika kuti vasatongwa nenyaya dzavanenge vakaita vari muhofisi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Tinoti zvinhu zvakanaka chose vachitasawo zvavari kuisira mutemo yacho. Iko zvino tinoona kuti majaji haana iyo yangazi term limit, and ivo vaBiden vakutaura kuti varikuda kuti majaji ave ne term limit inosvikawo 18 years. And iwo zvavari kutaura ndezvekuti majaji haana ii yatingati mimwe mitemo inokwanisa kuti vadzorerwe kuti vasave above the law. Saka iyi mitemo iyi ndeyekuti pasaite masimba akawanda stereki kumajaji kuti vafungidze kuti hapana chinovabata kana vari pachigaro ichocho.
Sei vave kuzviita iye zvino ivo vave kupedza temu yavo?
Ndora sekuti zvinhu zvakadai so zvinenge zvichida kuti zvidzamiswe chaizvo kuti kana panozoparurwa tikati urongwa ihwohwo kuti paite atingati pachirungu maamendments akadai so anoaffecta constitution, zvinoda kuti zvidzamiswe chaizvo chaizvo kuti pasave ne atingati machallenges anozobvawo zvekare mumatare imomo. Saka ndoona sekuti kuda ndo zvavaizama kuda kuti vagadzirise, but ndoonawo zvekare kuti zvinhu zvaifawo zvakaitwawo pachiri nenguva, nekuti iko zvino nenguva yasara iyoyi handioni sekuti zvinhu zvinganzi zvingapasiswe neCongress yatiri kuona iyo yakadhividwa. Saka ndoona senge icho chirongwa chavo choda kuti vagadzirise matanho iyaya ekumajustices nematanho iyaya zvekare ekuti paitwo malimitations yatingati immunity yemapresidents. Zvinhu zviri pachirungu yatingati ambitious, but handioni senge zvinhu zvinganzi zvingapasiwe gore rino iri nenguva yaipfupfupi yasara.
Tinoona kuti vatongi vematare zvikuru vedare reSupreme Court muAmerica vanonyanyodomwa nemutungamiri wenyika anenge aripo, zvichireva kuti vanhu vanogona kunge vachirerekera kubato rinenge richitonga nguva yavasharwa.
Ya, zvogona zviri zvimwe zvezvinhu zvakada kudaro tichitarisawo zvekuti iko zvino tikuona kuti vaTrump ndivo vatingati vangaite mutungamiri wenyika akaapoinda majudges akati kuti anorerekerawo zvekare kubatarawo remaRepublicans.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Radio Jonga namoisa shamara ndokumbira kukunda ko vanhu vasina kumbonga vaine mapermit muSouth Africa vanokwanisa here kuapply ma wave permit ari kutaura, vanokwanisa here kuapply ma wave permit? Because kuna vanhu varoti hadzi vanoti apply ma wave permit vachiti tiano kwema aita sema agent vachiti charge ma 1000 rand. Zvino ndiri ndezvo chokwadi here kana kuti ava vanhu ava kungodyirawo mari zvavo?
Vakadiko paStudio 7 apo, komana maitezano ka, titeyo mushe maitezano. Musati kana mapuwa mari nedzimota idzi, nditaurai kuti hanzi haiwa, ngavaramba varipo, haiwa, imi hamusiri munyika. Kana muchida kuti varamba varipo, itai kareferendamu yenyika yese, muone kuti hatisi kutovada, ngapauye mumwe. Temu yavo yapera, zvavaita zvakati hazviona, wedza pane zvavagona, pane zvavatadza. Asi ngavachibuda kuuya anouya tatangira ipapo, kwete zvamuri kutitaurira izvo. Aiwa ka, imimi hamusiri munyika vanhu vezano pera. Nyika ine munhu wese ari munyika ane kodzero yekuti ataurewo, kwete kuti imimi zvamataura ndo zvinofanira kunge kuzvitedza. Kwete tutemu dzavo dzikapera, vakuru ngavaende kumusha, vanofudza mombe nevazvikuru. Tatenda.
Tombiwe uya nechimwe chikwama, tizadze inda dzawanda. Makonzo akatiza muno mumusha. Ishara. Hata engo zizi ya kuti wa muna ngagwa kuti wacha tumire ma branji ma provinzu. Kuti itai kuti tumire.
Tinotenda watereri. Anokuoneka ene mufaro. Ndini wenyu. Jongaka ndemiri. Dirimu Washington DC. Ndokusemina Tawoka Ngube.